This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 16, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu, Jonga Kandemiri, nichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
European Union inopa hurumende yeZimbabwe mari inodarika mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe emadhora kekutanga kubva muna 2002.
Masangano evashandi vehurumende anodoma vanhu vanofanirwa kuitwa masachigaro ekomiti ichamge ichimirira nhaurirano pakati pehurumende nevashandi.
Vaimbova munyori wezvemabasa muZANU-PF vaDidmas Mutasa vanoti vakazvipira kumira pamberi pekomiti yeZANU-PF iri kuda kuvatonga.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano reEuropean Union nhasi ratanga kudyidzana nehurumende yeZimbabwe zvichitevera zvirango zvakambotemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende izvo zviri kunzi zvibviswe nekukasika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Tichakupai nyaya iyoyo asi tombotarisa zvimwe zviri kuitwa nevashandi. Vashandi vehurumende vanoti vari kufara nekuedza kumutsiridzwa kwenhaurirano dzemihoro pakati pehurumende nevashandi vayo dzeNational Joint Negotiating Council zvichitevera kuendeswa kwemazita matatu kuhurumende kuti idome sachigaro wenhaurirano idzi nemutevedziri wake. Mazita anonzi akazoendeswa kugurukota rezvevashandi amai Priska Mpfumira anonzi mazita ava vangonzi Ndava Chimbunde vachigwendere nevamwe vanzi vajambwa. Vaviri vekutanga ava vanonzi vakambovewo masachigaro eNational Joint Negotiating Council. Kusavepo kwasachigaro weboka iri kwegore rese kunonzi kwakatadzisa vashandi vehurumende kuti vawane mukana wekutaurirana nehurumende pamusoro penyaya dzakawanda dzinosanganisira dzemihoro. Ngatinzwei hurukuro yataita nhasachigaro weApex Council, sangano rinomirira vashandi vehurumende, vaRichard Gundani pamusoro penyaya iyi.
Chishuwo chemusangano changa chiri chekuti hurukuro pakati pevashandi nevashandirwe vanovaivo hurumende dzienderere mberi pakuona kuti kushanda kwakanaka kwevashandi vehurumende kungavandudzwa chirudzii. Saka izvi zvinogona kungoitika kana dare reNational Joint Negotiating Council richigara uye rinofanira kunge rina chairman kana kuti chairperson anenge achigadza dare iri. Saka naizvozvo musangano nesvondo rakapera wanga uri musangano wangu wakanangana nokuti sedare tiongorore nokutsvaka mazita matatu atichatumira kugurukota redu rinoona nezvevashandi vehurumende. Saka tinotenda kuti pakava nokubvumirana kwakavapo pamazita akazotumirwa kuenda.
Vateereri vangada kuziva kuti ndivanani vamakadoma.
Ipapo muchatiregerera sezvo tisingakwanisi kuti tisvike pachinano chekuti tikuudzei mazita. Iri rinenge rava basa rinenge rakuzoitwa negurukota redu rinoona nezvevashandi vehurumende. Ndivo vachazoti kana ivo vaongororawo vaisawo pfungwa dzavo vobva vazotizivisa kuti vavaona vachikodzera kuti vagotitungamira mudare irori reJoint Negotiating Council ndivanani. Saka muchatiregererawo ipapo.
Zvii zvamuri kuda kuti zvinge zvichigadziriswa nenhaurirano dzamuri kutaura idzi sevashandi? Tichiona kuti dzanga dzava nemakore dzisipo.
Pane zvakawanda zvakasungwa gore richitanga romuna 2014 zvisina kuzozadzikiswa. chisungo chemutanga kwegore ra 2014 chachakanangana nokuti mari inotambirwa nemushandi wehurumende wepazasizasi ienzane nemari inotaurwa nechirungu ichinzi poverty datum line. Saka takatarisana naizvozvo hazvisati zvazadzikiswa. Takatarisana futi chibvumirano chakaitwa gore richitanga gore rakapera munoyeuka kuti chachakanangana nezvimwe zvisinei nemari mukati. Zvinogona kuvandudza kugara kwakanaka nemashandiro evashandi vehurumende.
Muri kutarisirai imi kuti mihoro inge ichikwidzwa panguva imwe cheteo iri kupiwa kurudziro kuti dai zvaibvira mihoro yambomira kukwidzwa kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzehupfumi. Munoti
tinonzwa zvavanotaura asi hatizvitambiri nekuti ngavachirega kakumhanya kuenda mberi hurukuro dzisati dzaitwa. Zvakawanda tinotenda kuti zvinofamba zvakanaka kana zvikataurwa nedare ratukutaura ratukutibera gadwa iri renational joint negotiating council.
Vanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundane vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America. Iko zvino tochikupai nyaya iyo. Sangano reEuropean Union ratanga kudyidzana nehurumende yeZimbabwe nhasi zvitevera zvirango zvanga zvakambotemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende asi kuchisiyiwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo chete amai Grace Mugabe. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
European Union yapa Zimbabwe mari inoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe madhora yatara kutanga kudyidzana pakati peEU nehurumende yeZimbabwe zvichitevera kutemerwa kwakaitwa mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vakuru vakuru muhurumende zvirango neEU muna 2002 nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekubirirwa kwesarudzo munyika. Zvichitevera kubviswa kwakaitwa vamwe vanhu pazvirango izvi gore rapera neEU, sangano renyika dziri muEurope iri raparura chirongwa cheNational Indicative Program chiri pasi pehomwe inoona nezvebudiriro ye11th European Development Fund. Chirongwa ichi chichaitwa kubva gore rino kusvika muna 2020 uye Zimbabwe yakatadza kuwana mari iyi mumakore apfuura nepamusana pezvirango izvi. Mumiriri weEU muZimbabwe vaFilipe Van Dam vati vanotarisira kuti mari iyi ichashandiswa nemazvo uye hurumende yatevedzera mitemo yenyika. VaVan Dam vati vanotarisirawo kuti hukama pakati peEU neZimbabwe huchange hwakanaka. Vachitaurawo pakunyoreranwa kwaitwa chibvumirano ichi, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati Zimbabwe neEU hadzife dzakadyidzana zvizere kana vaMugabe nemudzimai wavo vakaramba vari pasi pezvirango zvesangano iri.
Iye zvine izvi ukama hwacho hwachatwasvika apo tinoda kuti hunge huripo. Sekuzova kwamunoita vateereri, mapresidendi nafirst lady vachiri pasi pemasanctions. Izvi zvinoreva izvi kuti kudyidzana kwedu hakuna kuzara. Naizvozvo mumusangano tichangobva weEU ari kuti vada kutibatsira, asi ndawaudza kuti vatsvise kuBrussels inova ndiwo headquarters yeEU kuti vatsvise ikoko kuti kana president wedu nafirst lady achiramba ari pamasanctions zvinoreva kuti hatina kudyidzana kwakazara. Naizvozvo tiri kuvakumbira kuti vabvise masanctions oni president na first lady kuti tikwanise kunge tichifamba tichidyidzana zvakanaka.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti hapana chazviri kubatsira nyika kuti vaMugabe varambe vari pasi pezvirango zveEU.
Kuona kwangu ndekuti veEU vakatobvisa zvavanga vakaisa zvisungo zvaisanganisira kuti vaMugabe mudzimai wavo makurukota avo nevamwe vakuru vehurumende nevechiuto vasakwanisa kuinda kudzinyika dzakaita seidzodzo uye nokuti mamwe makambani asakwanisa kunge achitenga kana kutengesera zvinhu kunyika idzodzo. Izvozvo vakazvibvisa pakuru. VaMugabe chete ndo vanga vasara nomudzimai wavo vari pachisungo chokuti havakwanisi kufamba. Asi izvozvo muchaona kuti vaMugabe vakato sumudzirwa nokuti ndivo sachigaro weAfrican Union.
Vachitaura pachiitiko ichi, munyori mubazi rezvemari vaWillard Manungo vati mari yavapiwa neEU iyi ichashandiswa mukuvandudza nyaya dzekurima munyika, hutano pamwe nekusimbisa mapazi ehurumende kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Ndataura pamusoro pe 88 million yakanangana nezveutano. Ndikataurazve pamusoro pe 88 million yakanangana nekuti batsira muzvirongwa zvatiinazvo, batsirana navarimi. Tozoitazve 45 million iyo yakanangana nekutibatsira muzvirongwa zvatiinazvo, kugadzirisa zvemitemo. Saka imari inoenda kuministry yedu yejustice yotibatsira kuzvikuru mukugadzirisa kwavari kuita mirawo.
Danho ratorwa neEU rekuisa mari iyi muhomwe yehurumende rinouyawo apo pane mashoko ekuti pamwe masangano emuno anoshanda akazvimirira ari kuferefetwa nehurumende yeAmerica panyaya yekunzi pane mari yakawanda isina kufambiswa zvakanaka nemasangano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nhasi razivisa kuti ndiro rave kuita mabasa ekunyoresa vavhoti uye richatanga kunyoresa vavhoti munyika yese kana richinge raongorora zvakabuda mukunyoreswa kwakaitwa vavhoti musarudzo dzichaitwa kuMount Darwin West nekuChirumanzu Zimbabwe mwedzi unouya. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pegadziro irikitwa nekomisheni yavo pamusoro pesarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zveparamende zvakasiwa nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru pamwe nemumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, sachigaro wekomisheni iyi Justice Rita Makarau vati havasi kuzoshandisa gwaro revavhoti rekwaregistrar general musarudzo idzi. Amai Makarau vati komisheni yavo yakatonyoresa vavhoti munzvimbo mbiri idzi uye ichatanga chirongwa chekunyoresa vavhoti munyika yese kana sarudzo munzvimbo idzi dzapfuura.
We have started off with a pilot project for these two constituencies and the two by-elections.
Takatotanga kugadzirira nekunyoresa vavhoti mumaconstituency maviri aya, uye kana zvichinge zvafamba zvakanaka tichabva tatanga kunyoresa vavhoti munyika yese. Pare zvino hatisi kunyoresa vavhoti munyika nekuti tiri kuda kuona kuti zvakaitwa kuMount Darwin neChirumanzu Zimbabwe zvakafamba sei.
Vati kunyoresa kwavakaita vavhoti kuMount Darwin nekuChirumanzu Zimbabwe kuchaburisa pachena kuti komisheni yavo inokwanisa here kuita basa rekunyoresa vavhoti kana kuti kwete. Gwaro revavhoti raishandiswa musarudzo dzapfuura raiitwa naRegistrar General uye vazhinji zvikuru sevemapato anopikisa vange vasingafari negwaro iri vachiti rainge rine vanhu vakafa uyewo vanhu vazhinji vainge vakanyorwa munzvimbo dzavasingavhoteri. Asi zvichitevera kuvandudzwa kwemitemo wesarudzo gore rapfuura, mabasa ese zvesarudzo kusanganisira kunyorwa kwevavhoti kwave kuitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo. Amai Makarau vazivisa komiti iyi kuti gadziriro yesarudzo mbiri idzi iri kufamba zvakanaka uye komisheni yavo yakadzisa vavhoti kodzero dzavo musarudzo ichishanda nesangano reZimbabwe Election Support Network. Amai Makarau vati kunyange hazvo vaida madhora mamiriyoni maviri nechidimbu kuita sarudzo idzi, bazi rezvemari rakadzikisa mari iyi kusvika pamiriyoni mazana mashanu ezviru zvemadhora.
This budget also included the requirements by the Zimbabwe Republic Police and the cumulative figure was US$2.143 million.
Mari inosanganisira mari ichashandiswa nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Yese taida $2.143 million, asi vebazi rezvemari vakaderedza mari kusvika pa $1.47 million mushure mekunge vadzikisa mari ichange ichipiwa vanovhotesa kubva kumadhora makumi mashanu nemashanu kusvika pamadhora makumi mana pazuva.
Vaendera mberi vachiti commission yavo ichapinza basa vanhu vanovhotesa vanodarika mazana masere vachange vachishandira panzvimbo zana nemakumi mana dzekuvhotera mumaconstituents maviri aya. Vatiwo commission yavo ine dambudziko rekushaya motokari dzakanaka sezvo motokari dzecommission iyi dzasakara. Vatiwo kambani yeCentral Mechanical Equipment Department iri kuramba kuti vashandise motokari dzayo sezvo vasati vabhadhara kushandisa kwavakaita motokari dzekambani iyi pasarudzo dzemuna 2013. Pane vanhu vashanu kusanganisira mudzimai wavamunangagwa Auxilia vari kukwikwidza kuChirumanzu Zimbabwe, kwozoti pane vanhu vana vari kukwikwidzana kuMount Darwin West Constituency pasarudzo dzichaitwa musi wa27 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Nyaya yekusawirirana mubato reZANU-PF yatanga zvakare mushure mekudzoka munyika kwemudzimai wemutungamiri wenyika Robert Mugabe, amai Grace Mugabe. Kudzoka kwavo nemusi wesvondo kwava kureva kuti vaive murongi wemabasa mubato vaDidmus Mutasa vanenge votongwa nekomiti yakaumbwa iri kutungamirwa nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko. Vamwe vari mukomiti iyi vanosanganisira amai Mugabe semutungamiri Women's League, vanoona nezvemabasa ematongerwo enyika mubato vaSevia Kasukwere, munyori wezvemitemo vaPatrick Chinamasa, munyori wevechidiki vaPupuraito Garepi uye nengo yePolitbureau vaKembo Mohadi.
Mutauriri webato vaSimon Kayamoyo vakazivisa svondo rapera kuti kutongwa kwavaMutasa kunotanga chete kana amai Mugabe vadzoka kubva kunyika dzekumawirira. Tabata vaMutasa, tikatanga nekuvabvunza kuti vari kuenda here kukomiti iyi.
Hungu ndichaenda wakandidaidza, zvino havasati vandidaidza, saka handingati chinhu, asi ndinoda kutaura kuti vakandidaidza ndinoenda.
Vamwe vakaita sava gumbo vari kuti vaMutasa vakada kuenda kukomiti kupedza havo nguva, nekuti vanhu vari mukomiti yacho vazhinji vacho vakatotaura kuti vaMutasa vanofanira kuti vadzingwe mubato. Munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko akanaka chaizvo, ndiwo mashoko atinofanira kunge tiri kuteera. Asi pamusana pekuti nerukudzo nababa Mugabe president wedu, so handigoni kusaenda kukomiti iyi nekuti ndinoziva kuti ivo ndo wakati ngaivepo.
Ko, kusvika pari zvino mati madaidzwa here kuti muuye kuiyo komiti iyo iri kuongorora nyaya?
Kwete, hatisati daidzwa ba, asi zvatiri kunzwa ngezvekuti vanga vakamirira kudzoka kwaFirst Lady, and sekutaurwa kwazvakaitwa navaSK Moyo. First Lady vakadzoka nezuro, vachagara pasi vondidaidza.
Ko, makamboedza here kuti munge muchitaura navaMugabe nezvenyaya dzose idzodzidzi?
Handisati ndataura navo, first of all pamusana pekuti ivo vanga vasinyika muno, vanga vari kuholiday. Apo vakadzoka handina kukwanisa kuti ndiende ndindotaure navo, nekuti vakangoti vachisvika kubva uko aengaenda vakutosvika vachindituka kuti munhu uyo anenge dhongi, akazindaira and so on. Ini ndichoti ko, baba vakudaro nhasi, tashanda tese nguva yakareba kudare, wanga vasikuona kuti ndiri dhongi mazuva ese awa akatiri kushanda tese, kubvira ndichiri spika weparliament kudakara ndiwe bato reofisi yavo, vasingaoni kuti ndiri dhongi. Asi nhasi ndopavakuona kuti ndiri dhongi, pamusana pekuti vari kuda kutinyepera kuti tiri kuda kuvauraya. Izvozvo hazvina kundifadza.
Vaiva murongi webasa mubato reZANU-PF ava Didmus Mutasa vari parunare kumacheke.
makatirira ku Studio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Pa Facebook yedu munokwanisa kuti bata pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorera zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chibvumirano cherunyararo muUkraine chinenge chava kuda kuparara zvichitevera kurwisa nepfuti kwaitwa nechikwata chiri kutsigira Russia mudunhu reDebaltse, uko kune varwisi ava vakakomberedza mauto emuUkraine.
Greece yatanga naurano itsva nevanoikweretesa mari mudunhu renyika dzemuEuropean Union. Naurano idzi ndechechikumbiro cheAthens, iyo iri kuda kuti chikwereti chayo chiwiriranwe patsva.
Vana mazvikokota vechirwere chegomarara vanoti uwandu hwevana vechidiki vari kubatwa nezvirwere izvi huri pasi munyika uchienzanisa vanhu nevanhu vakuru. Chiremba vanoshanda nezvirwere zvegomarara, Dr. Bernadette Ndoro, vanoti uwandu hwevana vari kubatwa negomarara munyika hunosvika mazana maviri pagore zvichienzaniswa nevanhu vakuru vanosvika zviuru zvinomwe. Dr. Ndoro vanoti kunyange hazvo uwandu husina kunyanya kukura, vabereki vanofungidzira kuti vana vavo vane gomarara vanofanirwa kuvaendesa kuzvipatara kuti vaongororwe nekukasika kuitira kuti vasazoenda gomarara iri rapararira. Dr. Ndoro vanoti vari kufara nemabasa ari kuitwa nemasangano anoshanda nevechidiki vanenge vaine gomarara akaita sesangano reKids Can. Sangano iri riri kubatana nemamwe masangano pasi rose mukurangarira zuva reInternational Childhood Cancer Day, iro rakatanga kucherechedzwa nezuro. Sangano iri richange richiitawo zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji munyika nezvechirwere chegomarara muvana vechidiki kwesvondo rose. Pasi pezvirongwa izvi, vanhu vanenge vachipfeka zvipfeko zveorange uye vachikurudzira veruzhinji kuti vaende vachinoona vana vari muzvipatara vari kurwara negomarara. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 naDr. Ndoro pamusoro pedambudziko iri.
Gomarara rinonyanya kuwanika kuvanhu vakuru, saka kuvadiki rinoitika hongu asi ishoma. Muno munyika tinoona an average ye about 200 children against 7,000 adults. Saka harina zvaro kunyanya kuwanda, asi still idambudziko kana tichinge raitika.
Vabereki vangazive sei kuti mwana ane gomarara?
Magomarara akasiyana kudzidzawo. Kazhinji kashona anotanga sebundu. Kazhinji rinenge risingarwadziki kutanga, asi rinoenda richirwadzawo nekukura kwarinenge richiita. Kana kuti dzimweni nguva rinogona kuzoita ronda. Ndokuonekwa kunoitwa gomarara kuvana vadiki.
Magomarara api ari kuwanikwa achinetsa vana munyika pari zvino?
Kunyanya magomarara anoita muuropi, mubrain. Kozoti gomarara rinobata nyama dzinogadzira ropa, maleukemias. Kozoita malymphomas. Kozoita gomarara reziso, gomarara retsvu.
Vabereki vachinge vafungidzira kuti mwana abatwa iye nemamwe magomarara amataura, vanofanira kuenda kupi?
Kana vatongofungidzira kuti pane gomarara, vanoenda nemwana kuchipatara. Vekuchipatara ndo vanozotsvagiridza vachikonfirma kuti hongu igomarara kana kuti ndezvimwe zvirwere.
Pari zvino munyika pane nzvimbo here dzakagadzirwa kuti dziwanikwe idzo dzichibatsira nyanya vana vechidiki?
Hapana nzvimbo dzakamiririra kutsvagiridza magomarara kuvana vadiki, asi kutongoenda kuzvipatara voongororwa nana chiremba kwavanenge vasvikira ikoko. Kana vabatwa kuti vane magomarara, vanozoendeswa kuzvipatara zvikuru zvakafanana neParirinyata Hospital kana kuMpilo Hospital kuti vanowana rubatsiro rwakakodzerana neurwere hwavo.
Totarisa panyaya ye kurapwa kwemwana anenge anzi yabatwa negomarara. Mari dzinowanikwa dzichishandiswa nevabereki dzinenge dzakamira sei nekuti vazhinji vanenge vachiti aiwa kunyangwe ndikaendesa mwana wangu akabatwa iye negomarara anozorapwa nei iyo mari iri kunetsa pari zvino.
Ongororo yacho inoda mari yekutanga. Asi kazhinji kacho muno muZimbabwe vana kana vasati vapfuura makore mashanu vanorapwa pachena. Saka kuzorapa gomarara kune chirongwa chiripo cheNGO inonzi KidsCan vanobatsira zvakanyanya kuvana vanenge vachida rubatsiro pane magomarara.
Imi savana chiremba vanoshanda nyanya nemagomarara akasiyana siyana, zvii zvamuri kukurudzira vabereki pari zvino nyanya takatarisa pagomarara irori revana vechidiki?
Tinokurudzira vabereki kuti vabereki ngavange vaine ukama hwakanaka nevana vavo, vachiongorora vana vavo, vachigeza vana vavo vega, kuitira kuti kana pane zvinenge zvangoitika zvavasingaoni mazuva ese, ivo vanobva vakurumidza vamhanya kuti vatsvage kuona kuti zvinorevei. Nekuti kana vachisiya mwana achigezeswa nekudyiswa nemushandi zvinotora nguva kuti vazoona kuti pane zvisina kumira zvakanaka pamwana. Saka kurudziro ndiyo yekuti vana mai chengetedzisai vana venyu mega kuitira kuti muone sanduku dzese dzinenge dzaitika pamwana zvisati zvaenderera mberi.
Tomboti mwana auya kuzoongororwa kuti ane gomarara, obva abatwa iye kuti ane gomarara, zvii zvinozoitika kupfuurira ipapo?
Zvinozoitika kubva ipapo ndezvekuti ana chiremba vanotsvagiridza kuona kuti gomarara rapa nhanho ipi. Kana ndichiti nhanho ndiri kureva kuti radzinga zvakadini mumiri, richiri paratangira here, richiri diki here, rakura here kana kuti rapararira. Saka kana vaziva izvozvo vari panhanho yaro kana kuti yatinoti stage yei, vozoronga kuona kuti panhanho iyoyo chii chinofanira kuti chiitirwe mwana chakakodzerana nestage yechirwere chake.
Dr. Bernadette Ndoro Nyanzvi muzvirwere zvegomarara vaichitaura vari muparunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Vanhu vakawanda vashora zvikuru mashoko emumwe vatedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezera mupoko vanhu vavo gurukota rezvekupodza maronda kana kuti national healing nemashoko avo ekuti vamugabe havanei nechekuita nekuurayiwa kwanonzi kwakaitwa vanhu kumatheberland nemidlands munguva yegukura hundi. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamukurireko Sibanda kuti tinzwe maonero avo.
Vamugabe vakamboti ivo rimwe gore zviroto zviroto. Munhu haangafungi kuti kana akati akarara worota zvinofunga kuti zvinobva zvaita chokwadi. Tinoziva isu kuti vamugabe vakatumira vakandotaura nemutungamiri weNorth Korea kuti atraine 5th Brigade iriyo yakazoita nyaya yegukura hundi. Saka ende masoja aya haana kutrainwa neBritain. Saka nenyaya iyo tinoziva kuti akatrena masoja aya ndiani uyezve akamashandisa kuite chii. Mukatarisazve kuti vamugabe vakabuda munana BBC vachitaura kuti ivo vari kufunga kuti pane chikonzero chokuti vamukomo vasungwe, pane chikonzero chokuti hondo iyo yekumatebeleni inge ichiitwa. Tobva taona kuti aiwa chokwadi chiri pachena. Tobva tafunga kuti aiwa vice president vari kurota zvavo kana tichitaura chokwadi nokuti zviri pachena zvakaitika. Uyezve vamugabe chaivo havazvirambe vakatitaurira kuti aiwa inguva yakanga yakaomera zvikuru. Vakufunga kuti dai zvisina kumbobvira zvaitika.
Semunhu rekutungamira bazi rekupodza maronda kana kuti renational healing, zvanga zvakakonzera here semaonero enyu kuti vampoko vataure manzwi aya?
Aiwa, zvasina kukonzera. Ndinofunga zvekuti vatozadzikisira zvinhu zvanga zvichifungiwa nevanhu kuti vampoko havasi kutora chinzvimbo ichi kuti vaite basa ravanogona kuti kana kuti ravanoziva varoda kungonzi vaite zvavanoda. tinoona kakuti nyaya iyi yatangwa iyo nyaya yeground yatangwa naivo vampoko na vanofungidzira kuti ndicharamba varungoramba vachiendera mberi vachitaura vachiita kunga pane zvavari kuda kuti vabudisire pachena asi zvavarutaura zvakawanda ndezvekunyepa kana tichitarisa kuti zvakaitika chaizvi.
Vankule kwesibanda vanongorora nyadzi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paHuddersfield University kuBritain. Vanga vari parunare kuBritain kwakare.
Vateereri, nguva yedu ndoyaita shanja, asi musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa urongwa hwekanzuru yeHarare hwekuti vanhu vasachengeta huku mudzimba. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemire ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu Talk CIMina Chris Gande na Sandra Nyaira.